Maitainua, Tantemi, Moroi Moria, Zimbabwe. Ungu isuse zidina. Tangatine urongwa wekuti timbemberere kusununguka kwenyika yedu yeZimbabwe. Tinoziva kuti isu tiri kugara kunze kwenyika. Asi kusununguka kwenyika yedu hatikukanganwi. Saka takaronga kuti timbemberere zvisinei nenyaya yechirwere chanetsa ichi cheCovid-19. Tazoronga kuti haregai titedzere mutemo. Kuno kumastates anoti Maryland, Virginia, West Virginia havabvumidzwi kuti vanhu vaungane. Tatifana kuungana kuMaryland. Saka tati gungano iri tozoriita hedu kuna July uko kana kuti August. Tichinge tichiona kuti varidzi venzvimbo vari kuti kudini. Asi taida kuti tiunganidze mhuri dzose dzevana veZimbabwe vanogara kunze kwenyika kuno kuWashington DC. Maryland, Virginia ne West Virginia kuti titandare tichingotenda musiki uyewo tachida kuti tizotaridza zviri kuitwa nevana vari mudiaspora zvavari kuita kunyika yeZimbabwe uyewo takakoka ambassador vedu veZimbabwe vakamirira Zimbabwe kuti vazotiadresa vaisewo mashoko. Asi tinoimba kuti zvichafamba zvakanaka patinozongoita ipapo.
Vamasiya, tinoona kuti muri kucherechedza makore makumi mana kuwana kuzvitonga kuzere. Panguva iyo nyika yeZimbabwe iri pamhene zvikuru munyaya dzezveutano pamwewo nenyaya dzeupfumi. Imi sevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, zvii zvamuri kuitawo kugadzirisa matambudziko iwayo kumusha?
Hongu zvinhu zvakaoma kuZimbabwe. Kunyanya munyaya dzeutano muzidina tine madoctors vanoitawo zveutano vatoriko vari kubatsira vari kuZimbabwe. Were in touch navo vanenge vachitiudza kuti zvavari kuitawo zvakaita sei, asi vakazvimiririra vega. Asi vanhu vakadzidza kuno uku, vanhu vakatombogara kuno, asi vari kushanda vane maenterprise avatoestablisha kuZimbabwe. Saka zvinhu zviri kubatsirawo nyika izvozvo. So tinoona soti padiki nepadiki patinoita seorganization zvinobatsira pane zvagara zviri kuitwa nehurumende.
Tichitarisa iro dambudziko rechirwere cheCovid-19 kana coronavirus, zvii zvamaitawo imi sesangano reZidina kubatsira kumusha?
Nyaya yekubatsira inyaya yatiri kutoronga sesangano. Kutaura kwatiri kuita kunoku, tine musangano conference call neSaturday musi wa18 kuti tironge tiise musoro pamwe chete tione kuti tingaita mudeme mudeme wemari nekutsvagawo mari kune dzimwe hama dzingada kubatsira kuti tigotumira kubatsira zvipatara kuti vanhu vaitwe matest kuti vanhu vakwanise kungogona kuenda kuchipatara kuti vaudzwe kuti ndizvo here kuti vane COVID kana kuti havana, uye kuti vasaremerwa nekunzi vazobhadhara kuenda kwavanenge vaida kuita kuchipatara. Saka nyaya yatiri kutotaura mugovera uri kuteera iwoyo. Saka tinotenda matobvunza nyaya kanaka chaizvo.